manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kubvumbi 8 2017 Makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nezuro vakaruva vamwe baba vanonzi vasimoko vakavaruva vakasvika vachida kuita vakaimba yavo ndobva vauya vari 5 mabhekiti ndobva vavaruva vaine futi.
Vagari vekumanzou vari kudzingwa kuti purazi ritorwe naamai Grace Mugabe voramba vachishungurudzwa nemapurisa.
Takati hurumende takapaka dipi vatingati state of disaster on our roads. Taita izvozvo tiri kutsvagamai kumapazi avanhu akasiyana siyana, maNGOs, maorganizations namaindividuals vanenge vaine mari.
Hurumende yovimbisa kugadzirisa mumwe migwagwa midiki yakapwanywa nemafashamu emvura mukati mwemwedzi mitanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamwe nemapurisa vanonzi vari kuenderera mberi vachishungurudza vanhu vari papurazi remanzou kana kuti Arnold Farm kumazowe. Kunzvimbo iyi kunonzi kwaberekera ingwe sezvo vagari vepanzvimbo apa vachigara vachiita wakiti nagonzo nemapurisa. Asi gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vanoti amai Mugabe vakapiwa purazi iri nehurumende kuti vachengete mhuka. Dare repamusoro rakamboti hurumende imbomira kubvisa vanhu ava papurazi apa isina kwekuvaendesa sezvo kuri kutyora bumbiri remitemo. Asi mutongo uyo unonzi hausi kutevedzerwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mwemugari wepamanzou ari kudzingwa vaparadzai murambiwa.
Kune mapurisa ari mukati akauya ari kurova vanhu.
Vakatanga rini kurova vanhu?
Nezuro vakaruva vamwe baba vanonzi vasimoko vakavaruva vakasvika vachida kuita vakaimba yavo ndobva vauya vari 5 mabhekiti ndobva vavaruva vaine futi.
Saka havana kukuvara here?
Havana kuzonyanya kukuvara havo asi vakarohwa zvokutoti kwezvinezvi nyaya yacho taiendesa kumatare. Saka hatisi kuziva kuti matare achati kudiwo asi tatoendesa nyaya yacho nhasi kuti indotanga tichange kuiripota zvokuti vakarohwa nezuro zuva roiri.
Kubvira zvakanzi nedare musadzingwe zvinhu zvamira sei?
Kubva pakanzi nedare musadzingwe vakaramba vachiuya vachipwanya. Saka varamba vachiuya vachipwanya takadzokera futi kudare. Tadzokera futi kudare manje ndobva dare rati hamufani kunge muchiwanikwa mapurisa achifamba imomo. Zuva iroro ratongwa nedare kwakauya marori 4 nemablack boot ndobva vasikoiswa pakombo. Kombo nine purazi racho ratiri kugara isusu.
Atovaka musasa ipapo ndopava kugarawo?
Vakatoisa matenda avo ipapo, vakaisa matenda avo ndopavari kugara. Purazi vakupota vachingofamba muminda vachiti vanhu vanenge vakuda kuvaka kuti usavaka unofanira kungogara uri pachena wakadaro kuitira kuti zvikurwadze, kuti munhu zvikamurwadza anobva. Asi munhu haakwanisi kubva zvangofanira kuti kugara kwaakaita ipapo kupererwa. Haana futi kwokuenda kwacho. Saka ari kungoti zvatongoitika izvozvo ndizvo nekuti patakagara pane chikafu ndopo chatinotiraramisa, ndo chinotoendesawo kuchikoro vana. Saka zviri kunoita manje kuti isusu tichibva manje ipapo tichisiya chikafu chedu.
Mungati iko zvino kwasara mhuri dzakawanda zvakadii?
Mhuri dziripo ezvino dzasara vamwe vakarohwa zvavo nemudumbu. Mhuri dzasara ezvino 256.
Ko vamwe vaya vakambodzingwa vachinosiyiwa musango vakadzoka here?
Vamwe vakadzoka, vamwe vachiriko nokuti vamwe vakatoshaya mari dzokuti vadzoke kuno. Vamwe vachiriko izvozvo vari kutongotambawo nhamo vari ukoko. Vamwe vanga vaine mariwo kana kuti vaine hamawo dzavo dzakakwanisa kuvatumirawo mari ndivo vakadzoka iye zvino. Vamwe vakauya nezuro.
Saka pane vakuru vehurumende here vari kumboya kuzotaura nemi kuti nyaya ingagadziriswa sei?
hurumende hawakwanisi kuya kuzotaura nesu nekuti iye hurumende yacho ndeyo iri kuzviita nekuti mapurisa kana tichitarisa toziva kuti mupurisa ndeye hurumende ndiye akamirira kudzivirira inini asi manje tinoonesa ndechekuti ivo mapurisa vacho ndo vari kutoita nyaya dzacho idzidzi saka zviri kutotinoita kuti unogotaura nani imwe hurumende wese vanongotaura navo vanhu vatiri kuona murodhi vanongoti haziri kutirwadza asi kuti zviri kuitwa nevakuru ivo mapurisa vacho vari kutotiudza futi kuti nesu hatina rori yokuti isusu tive kuzokutorai rori tichikuendesai uku asi kuti nokudawo kuti tinoita tumwewo ibasa tinongoi.
Mumwe mugari wepamanzou ari kudzingwa papurazi rivaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kumazowe. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti hurumende yaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu kugadzira migwagwa midiki yakaparadzwa nemafashamu emvura. VaGumbo vanoti mukati memwedzi mitanhatu migwagwa yakawanda inenge yagadzirwa. Tavabata tikavabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yekugadzira migwagwa iyi.
Iyo yamava kutaura iyo yava yemigwagwa yava imwe mizhinji iri mukati menyika yakaitwa kukurwa nemvura mabhiriji achitorwa hongu hurumende sehurumende takapaka DPO atingati state of disaster on our roads. Taita izvozvo tiri kutsvaga mari kumapazi avanhu akasiyana siyana maNGOs maonditions namaindividuals vanenge vaine mari.
Sebazi renyu muri kukwanisawo kuona here pane mari yamaona here?
So far iyo hurumende pachezvayo yaisa mari inosvika 35 million yokuti tigadziridze migwagwa ende tatova neprogramu iyoyo yokugadziridza migwagwa yachona yedu isati iri hombe yandataurai saka tiri kuita izvozvo inino zvakare seministry of transport tichishanda pamwechete nezinara iri pasi kuministiri yangu tiri kusvagawo imwe mari yatinofunga kuti inova namanje manje inosvika 100 million yatioda kugadzirisa nayo migwagwa yakakuvarai. Ndingangoti zvangu paruzhinji rwemigwagwa yatinayo within 6 months yakawanda inenge yofambika zvakanaka uyewo mabhiriji akawanda tinenge tagadzirisa nokuti takatozokumbira yatinoti special state procurement board kuti tiregerere tiregerere kuenda kutenda pairana nenyaya dzokuti titsvage vangakwanisa kutiitira basa romumigwagwa tikapiwa mvumo iyoyo saka tava kutotsvaga makampani ari kumaprovinsi akasiyana siyana kuti ange achipinda mubasa racho iroro kutigadzira migwagwa saka sehurumende got a program yokuita tite move quickly nokukurumidza tipinde pamigwagwa iri yatingati iri agent tigoenda pane imwe yekuti iyino inotitore nguva yakati rebei tatasvika pane iyi yakafanana noyi watobhadhibhiji kumasvingo kana tibhadhibhiji tovictoria falls inova migwagwa inoda mari yakawanda inosvika kumabhiriyoni.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi nhasi tiri kutarisa zvingaitwe nehurumende kumutsiridza makambani ayo ari kutatarika akaita seNRZ, CSC, Zisco Steel nemamwe. Kugadzirisa zvinhu mumakambani aya zvinobatsirawo kumutsiridza upfumi hwenyika uye kuwanisa vanhu mabasa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaLaxon Zembe.
Ndiro dambudziko repolitics rekuti pane nyaya dzemapoliticians haadi kuregedza pavanga vari kudya pavanga vari kumhura ndo dambudziko rataanaro iroro. Asi tikatarisa mamwe makambani akaitwa izvozvo zvakaita vana CBZ takani tiri kuona kuti riri bhengi ndo raabhengi gurusa munyika muno nekuburikidza nechirongwa chakaitika ichocho chekuti hurumende yakaita mubatanidzwa neweprivate sector vakatengesa mashares emuCBZ ichivhaitwa privatize right nepo hurumende iine mashares muCBZ asi mune vamwe vakabatana navo weprivate sector vanobatidzira kuona kuti kambani iri kufambiswa zvakanaka ndo pane dambudziko retiinaro ipapo kune mamwe maekaisa asiri kufambiswa zvakanaka zvaangofanana nana Air Zimbabwe kuti anoda kuti paitwe mubatanidzwa wakadaro pakaitwa mubatanidzwa wakadaro zvese zvaitwa mubatanidzwa makambani mazhinji akadaro vanoitawo imwe iyo neiyo zvayo inozongotadzikawo zvayo izvo zvinonzwisisika asi mazhinji acho ekusi kuona aisira pakaenda nyaya iyoyo tinoona zvichifamba zvakanaka tikatarisa murodhi gadzagadzirwa kubva kuplumtree zvichienda yamuharare kuenda kwamutare mubatanidzwa weprivate sector nepublic sector tikatarisa vana bate bridge road iyo nerailway line yakagadzirwa uko kubva kubate bridge wanga uri mubatanidzwa wepublic sector neprivate sector tinoona zvinhu zviro muenzaniso yemakambani abudirira akaita zvaanga anofanira kunge achiita zvakanaka saka ndo petinongokurudzira hurumende kuti ngavadhane makambani aripo ane muenzaniso wakanaka wechimubatanidzwa iwoyo ukafambiswa zvakanaka makambani aya anokwanisa kuita zvakanaka
asi zviri nyore here kukwezvave kunze vekushanda navo makambani
zviri nyore kana kambani iine remangwana rakanaka wemabhizinisi chavanongoda kuziva ndechekuti bhizinisi rekambani iroro rinoita mari here chechipiri mubatanidzwa wacho unofamba zvakanaka here zvekuti wehurumende havazotangiri kuzviringidza munyaya idzodzo chechitatu vakanga varipo vachipiwawo zvinhano zvavo zvakanaka vachiona kuti mari dzavo dzavaisa imomo hadzisi kushandiswa nenzira isina kunaka vanopinda hapana chinovatambudza zvikurusa zvichiendawo nezvekutiwo mitemo yenyika yacho iri kufambiswa zvakanaka here inoita kuti mari dzavo dzavanenge vaisa vakwanise kudzoshandisa nekudzodzichibereka nekudzodzitorazve zvakare mari dzacho saka mitemo yekufambiswa kwezveupfumi hwenyika mubatanidzwa wacho nemafambiro anozoitwa nekuti tikavapa chinzvimbo chakakura mumakambani imomomo votora mashezi anoita kuti vakwanise kuva nesimba rekuchengetedza mari dzavo nekuti kambani ifambe zvakanaka zvinofamba nenzira kwayo asi tikada kuita mbayo kuti isusu tinoda zvakawandisisa ivo ngavangouye vatore pashoma shoma pasingazovapi simba rekuti vakwanise kuti zviro zvifambe nenzira kwayo havauye makambani andataura makambani ekuti vane mari avo vakauya vakapiwa chinzvimbo chakakura chakavafadza vakaisa mari dzavo makambani acho ari kuita zvakanaka
ko takaona kasi hurumende ichitatarika kuwirirana nemakambani ekuindia kunana Zisco Steel chii chaizvo chinokonzera kuti zvinetsa apa
iyo ipolitics yemapoliticians ndo zvakangoita dambudziko iroro ratakaita kunana Zisco Steel rekuti pakapinda nyaya dzepolitics neuori hwakanga huripo hwekuti vakanga vari mumupolitics vacho vaidawo chikamu mukaona makambani mazhinji akuti vanhu vanenge vaine mari avo mainvestors vanoguma vatiza inyaya dzekuti vanenge vachinzi vabhadhare dzimwe mari dzeuori dzinenge dzichida kungotorwa nemapoliticians ndo zvakaita kuti yekuzisco steel idonhere pasi chechipiri ndechekuti vanhu vetinenge tabatanidzana navo hazvingorevi kuti munhu wose wose ari kubva kunze kwenyika achiti ndine mari munhu akanaka kana kuti munhu ane chido nekuti kambani iyoyo ibudirire zvakanaka zvinoda kuti tisarudze vanhu zvakanaka vane chido nekubatsira Zimbabwe nekuti kambani iyoyo ibudirire zvakanaka
nyanzvi munyaya dzezveupfumi valakson zembe vari parunare muharare chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro nemutungamiri wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam Zimbabwe vamachinda marongwe tabvunza vamarongwe nezvezvirongwa zvavari kuita mumamisha kubatsira vanhu
tichitarisa kumaruzevha tine urongwa hwakasiyana siyana hwatiri kushanda nemalocal districts kuti tikwanise kubatsira vanhu chekutanga tine programu yeye marehabilitation yemadeep tank nemairrigation ndiyo yatinoti food for ashes humanity food for ashes uyezve tine hurongwa hwatiri kutotarisira kuti zvakafamba tichishandawo nevamwe kwete kungotaura nyaya dzezhara kuti tine zhara panguva inoyi kwete asi kutarisa kuti kana tava mberi zvinhu zvedu zvinenge zvakagadzirikana kuitira kuti pakaita dambudziko tiwanikwe vanhu vane pekutangira mairrigation scheme ndiwo vamwe hatiri kutarisa mungatarisa tine nguva tichiita mairrigation schemes tichishanda futi kuita rehabilitation yemadeep tanks uyezve kupa vanhu pekutangira kana vatsa vasangana netsauna hatingoti kana vanhu vasangana netsauna tongovabatsira nekuti vangowana mari yekutenga zvikafu kana kuti vangowana access to clean water jet no asi tiri kuti isusu zvinhu zvine zvakanaka kuti vanhu vabatsirwe panguva chero nguva iya yavasiri kuva vatasana nenzara asi vagari vachigadzirira kuti nyaya dzakaita seclimate change tine programu yatinayo muchimanimani yeclimate change yatiri kushanda nevevagari kuti vakwanise kuona kuti vangararame sei nemashandukiro ari kuita mvura manaira yakuita ari kusiyana zvichireva kuti vanofanira kutarisa kuti mbeu yavanodzvara ndiyo here inoenderana nekuchinja kuri kuita manaira ari kuita mvura munyika
saka kunze kwekuchimanimani uku muri kunzvimbo dzipi futi apa
isusu tiri kumatobo tiri kogutu tiri kumasvingo asi tine maprogiramu atiri kutarisira kuti achatanga kumberengwa nekugokwe south mashariro atinoita madistricts anenge achienderana nematambudzikiro atinotiona achiita vanhu nemagariro avanenge vachiita usually techitageta madistricts 4 and 5 ndiwo anowanzonetsa kunaya kwemvura totarisa zvakare kuti infrastructure iriko inogona kuti tishandise kana kusimbisa inenge yakamira sei asi pari zvino Oxfam ine mafocal districts atingati iyo Midlands Mark North masvingo neHarare neBulawayo but aya tenje ashandisa kutira mameetings nokusangana nevakuru veutungamiriri asi isusu mabasa edu akanyanya tinoitira maruzevha
ko tinombonzwa kakuti nyaya yemari inosimboti netsei yekuita zvirongwa zvekubatsira vanhu izvi muri kuiunganidzawo here mari zviri nyore
mari iri kunetsa chiri kunyanya kunetsa ndechekuti icho mukatasa pasi rese kune matambudziko akawanda netsauna dziri kusangana nevanhu mukurarama mukatasa izvozvi kunigeria kwakadeclarewa kuti kune zhara mukatasa kukenya kune zhara mukatasa kusiria kune dambudziko mukatasa kugreat lake kubasin kune dambudziko saka kuti mari iwanikwe chaiyo inotikwandirana inonetsa ndosaka isusu tiri kuti sevagari vemuzimbabwe yes zvakanaka kuti tibatsirwe asi ngativei neurongwa hunotiisa kuti isusu tikwanise kuzvibatsira ngatitsvakei urongwa hwokuti kana tirasa nyaya yevhu tingaite sei ndiwo patiri kuya nenyaya dzeirrigation tingaite sei kuti isusu sevana vezimbabwe tikwanise kuzviriritira tega
saka pazvirongwa zvamuri kuita mungati ndezvipi zvamuri kunyanyofara nazvo kunzvimbo yamungati vari kunyatsotambira vachiita zvatiri kuda kuti tikurudzirane kuita
ndingati kuchimanimani tiri kunyatsoona maprogiramu edu eresilience achinyatsoratidza kuti pane shanduko tine maprogiramu edu eirrigation atakatanga atiri kuona achibatsira ruzhinji asi chinoitika ndechekudai panoda kuti vanhu vazosvika panguva yekuti chero isusu tisipo kana pane irrigation scheme ngavakwanise kuishandisa pasina kunzi tokumbirawo maspare tibatsire nezvakati toda kuti vanhu vavasvike panguva yekuti tamira ndipo patoda kunanga ipapo tamira sevanhu vedunhu rakati taugona kuzviitira tega hatidi kuti tikwanise kuramba tichingodzoka tichingotakapinda mudunhu iri tabatsira nekairrigation scheme aka todzoka kunzi chakati chafa todzoka aiwa ndipo chete pandiri kuona pachiri nedambudziko munyika kuti vana vezimbabwe vasati vasvika panguva yayo yekuti no kana tapiwa zvatapiwa toti zvave zvedu tomanya nazvo zvakafana nenyaya yezvibhorani chaiyo chaiyo yakaitika yekuti zvibhorani maNGOs akasvika akabva abatsira nezvibhorani asi zvibhorani zvavo zvakasvika pakuita contamination nenyaya yekuti even vanhu vemumacommunities vaingoti zvibhorani izvi zvaiswa nemaNGOs hapana ownership nyaya yeownership yokuti izvi zvave zvedu chero zvaitwa mabatsirwa nevamwe ngatikwanise kuwana ownership
mutungamiri weOxfam Zimbabwe vamachinda marongwe vachitaura vari parunare muHarare yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uyo achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kana kakunge tine urukuro na muzvare Gloria Chishambwa. Vanoshanda ivo nesangano reZimbabwe Young Women's Network for Peace. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Chishambwa. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve rinobatsira sei vanasikana vechidiki.
Inoitwa Gloria Chishambwa. Tinoshandira Zimbabwe Young Women's Network for Peace building. Inini ikoko ndinoshanda ikoko ndiri programs coordinator.
Basara munoita kusangano renyu nderei kubatsira madzimai.
Tinoshanda nemadzimai echidiki vane makore 19 kusvika pa 35. Tinokurudzira madzimai echidiki kuti vange vachishanda munharaunda dzavo uyezve vankwanise kunge vari kuinfluencer madecisions anenge achiitwa pamusoro peupenyu hwavo munharaunda mavanoshanda. Takatanga kushanda nemadzimai echidiki ndokuti takaona kuti pane zvinenge zvichiitika munharaunda madzimai echidiki vanga vasingatauri zvinonyanya kuitika muupenyu hwavo. Murongwa huri kuitwa nevakuru mucommunity mavo chikonsena ivo vanga vasingakwanisi kutaura kuti isusu tinoda kuti zvinge zvichifamba zvakadai so zvakadai izwi ravo madzimai vechidiki ranga risinganzwiki.
Muri kushanda muri kunharaunda dzipi?
Isusu tinoshanda tiri kunharaunda yekwaMutoko uyezve tinoshanda kuHighfield kuChitungwiza kuBuyera nekuDama Falls muHarare.
Mamwe mabasa ari kubatwa nemadzimai echidiki amuri kushanda nawo ndeapi amuri kuvakurudzira kuti vabate tichiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka munyika pari zvino?
Mabasa ari kubatwa nemadzimai echidiki tiri kuvakurudzira kuti vapinde muhurukuro nemakansera avo muwadhi mavo imomo mavanoshanda vataure navo pane matambudziko avari kusangana navo akaita senge kuti kuri kuHighfield vanosangana nematambudziko ekushaya mvura. Saka madzimai taivakurudzira kuti vatange kutaura nekanzu ivabatsire kuti iite kuti pange pachiwanikwa mvura. SekuHighfield vakakwanisa kutaura nemakansera avo vakange vachiwana zvibhorani zvakaiswa nekuburikidza mukuru nekansel.
Vamwe vangade kuziva kuti imi semudzimai zvichii chakaita kuti mufunge kuita basa iro rekubatsirawo vamwe? Ndiani chaizvo kana makatarisa vanonzi Sisi Gloria?
Inini akaita kuti ndide kushanda nemadzimai kunyanya anga vari sevangu. Sivangu wangari first born mumhuri medu ane matambudziko akasangana nawo iye semudzimai mukuwanikwa kwaanga akaita. Akaita kuti iye asare ari vachivachitya kunyatsotaura kuti vazvimiririre semudzimai because sisi vangu vandichikura inini ndaivaziva ari munhu ari noti pachirungu outspoken and ainyatsotaura pfungwa dzake zvaindi uyezve zvaanenge achida kuti zvinge zvichiitika. But nekuda kwematambudziko anowanikwa uri tiri mudzimba zvakava zvinokanganisa zvinhu zvakamudzosera kumasure iye even pakudevelopment yake iye. Saka ndichiona izvozvo inini semwana mudiki ndakaona kuti mararamiro anga akuita asi vanofanira kunge achirarama madzimai. Mabatiro aaitwa mukuroorwa kwake asiwo mabatiro aita baba vangu mai vangu. Saka ndopandaiona izvozvo ndozvakazoita kuti ndiite kushungudze kushanda nemadzimai kuti kana kuri kumirizhonga mudzimba madzimai vasange vasava vachisangana nemirizhonga. Saka ndopandakatangira.
Sangano renyu pane zvariri kuita here tichiona kuti Zimbabwe ichange yakatarisana nesarudzo gore rinouya?
Tingokurudzira kuti pange pave nerunyararo munharaunda pane zvese zvinenge zvichazoitika zvakanangana nemaelection. Tingokurudzira kuti zvese zvive zviri murunyararo.
Tombodzokera zvedu kuti kune avo vanenge vari kuda kubata organization yenyu kana kubata sangano renyu kuti vanzwe kuti munoita nezvei vanokuwana ipapi?
Vanenge vachida kuti vati vashande nesu vanotiwana paFacebook. Vanokwanisa kutiwana paFacebook page yedu inonzi Zimbabwe Young Women's Network for Peace Building. Mahofisi edu vanotiwana kuEast tiri panumber 13 Walter Hill.
Mukupeta yedu hurukuro yedu zvii zvamungapewo semazwi esimbiso imi semudzimai kune madzimai vamwe vechidiki vakati erera pari zvino?
Madzimai vechidiki inini ndinovakurudzira kuti hapana chedu chinoitirwa for isuku kwatiri isusu tinge tisina kuwana tauro mazviri. Pachirungu ndinoti iro kuti nothing for us without us, nokuti hapana umwe munhu angakwanisa kutimiririra angaziva kuti zvinodikwa nemadzimai vechidiki tisina kutaura zvatiri kuda pane shanduko inenge ichida kuitwa munharaunda kana mungava munharaunda kana kuti munyika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ndinokutendai muzvare Gloria Chishambwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa Vhiki Rega Rega neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nekomiti yedare reparamende inoona nezvemutemo ekuti madzishe havakwanise kunge vachipinda mukomisheni inoona nezveminda sezvo mabasa avo achingotarisana nekumaruzevha kana kumaruwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Ishe Edson Chihota. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaChihota.
Tinotenda zvikuru makadii.
Aiwa tiri wapenyu. Nhasi tati tikunetsei tichitarisa danho rekuti madzishe haakwanise kunge achipinda muland commission. Munoti iwo imi?
Isu tine urombo zvikuru. Tichitaura izvi hatisi kupikisa hurumende, asi kuti tinenge tichitaura takatarisa vanenge vachitaura mashoko nevanoda kumisa nzvimbo panguva iyoyo. Bumbiro remutemo rinotaura nezvetraditional leaders. Hariti ishe haafanirwe kunge achipinda muland committee. Tinenge tatadza kunyatsozvitaura chaizvo chaizvo nekuda kwekuti pane vanenge vachitaura pfungwa dzavo vasingataure zvinhu sezvazvinofanirwa kuve zviri. Pakagadzirwa constitution yedu, vazhinji vakarangarira vanoona kuti pane zvimwe zvakainzi zvinozogadziriswa. Zvinove zvinhu zvakatembenge zvanzi nemadzishe, hatitangei tazvigadzirisa, asi nekuda kwekuti mutungamiriri wenyika panguva iyoyo achitaura nemadzishe aita, hatimbopfuurai pachidanho ichi tigozogadzirisa, nekuti ndozvimwe zvezvimwe zvaitiudaya kuti zvinzivisikwe nemadzishe kuti zvinozonzi kudii, nekuti kana tichitaurwa kunzi dunhuiri ndiraishe nhingi, anongoita dunhu iroro asina chekuita here nevhu racho. Muland committee kushayikwa kwemadzishe hakusi kuda kwemadzishe, hakusi kuda kweconstitution, asi kuda kwevanhu vanenge varimo nevane mamufungo yavo yekuona kuti hatingaise madzishe mune kuti vane chekutaura. Tikadzokera from a traditional point of view, tinogona kutarisa nzvimbo yakaita seHarare, toona kuti vanhu vekwaseke vane veHarava nevekwamupambachi vanove vakanga vakakomberedza Harare vane chekuita. Ndosaka muchiona hurumende yakamboita bira kudziva resekwa vachidaro kucherechedza zvinove zvakinokodzera kumadzishe zvakange zviripo, nekuti ndovaridzi venzvimbo idzodzo.
Saka imi muri kuti danho iro riraziviswa nekomiti yeparamendi iri, iyi danho risina ruzivo rwakadzama?
Ndochokwadi yekutenguda kwokuti havasi kunzvera mune mazvo zvinofanirwa kunge zvichitarisiswa, nekuti takungotora pai pekuti kubva patakaita kuti kupinda kwatakaita muhurumende pa1980 madzishe sakasvikoswa ashayisa simba. Ndo patakatorera kuti ishe haagove munda haape munhu stendi haadi. Nanhasi ndo pandiri kuona kuti vanhu vari kuita izvozvo vari kushandisa pfungwa dzimwe chete idzodzo kuti aiwa hatidi kuti madzishe awane simba iri. Handizive kuti chii chinovarwadza. Ndinofunga kuti vaidai vaive nerudo vaitombodawo kuti vataure nemadzisha acho kuti madzisha anzwisise kurwadziwa kwavanoitwa, kuti chii chinovabata kuti ndiye muridzi wenzvimbo. Svose dzvinyu nechii chiri kufamba imomo chiri munzvimbo yashe.
Pane zvamuri kuitawo here kuti munge muchipindawo muland commission iyoyi?
Mapresentation emadzishe ari kuitika. Zvinhu zvisingataurwe chete kuti taita chakati tiri pakati, nekuti pane zvimwe zvinoita kuti mukanganisa nekutaura nekunge muchiri kutaurirana musati masvika pakuwirirana kana kuti musati mapedza nyaya yenyu. Asi madzishe vari kuisa nzvimbo dzavo kuburikidza neutungamiriri hwemadzishe huri kuamirira madzishe, vari kuita izvozvo kuti vati tinzwisiseiwo kana inzwai mhuri dzedu zvichemo zvadzo.
Pane mutsauko here unooneka ishe Chihota pakati penzvimbo dzinonzi dziri pasi peland commission dzinove dzavari kuti dzekurima kana kuti agricultural land, nedziri kunzi dzinofanira kunge dziri pasi pemadzishe dzavari kuti communal land?
Hatina chavati vanyatsoisa munzvimbo chatingati ichi chinotsaudza kuti iyi nzvimbo yakwakati, iyi yakwakati, iyi yakwakati. Kunze kwekungoti kubva 1980 ishe haana kuzonge aine simba rekuti agove sezvavaimboita izvozvo kuti iwewe unowana stand iwe unowana chakati iwe unoita zvakati.
Makamaka teerera kuna Ishe Edson Chiota muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga vateereri tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.